Vabere vatacha pamutongo wavo nemusi wechipiri svondo rinouya. Gweta ramuzvare Kupe avo vari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT muzvinafundo Love More Maduku vaudza dare kuti havaone zvakakodzera kuti dare rinzwe nyaya iyi zvechimbi chimbi nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Chimwe chezvikonzero zvavapa ndechekuti nyaya yekuti ndiani anofanirwa kushandisa zita kana mifananidzo ine chekuita nebato reMDCT haingave nyaya inganzi inoda kugadziriswa nechimbi chimbi nekuti ivo muzvare Kupe vanozviona saivo vanofanirwa kuve mutungamiri webato iri vachiti iyi ndiyo nyaya inofanirwa kutanga yagadziriswa. Vatiwo muzvare Kupe vakakwira kudare reConstitutional Court vachipikisa kudzingwa kwavakaitwa mudare reParamende izvo vati zvine chekuita nenyaya iri pamberi pedare.
Tisi tatanga kutaura takamirira Dr. Kupe tichiramba nyaya yekuti vaunzwa kudare neMDC because ivo ndivo acting president weMDC. Saka tati kune dare ndiani kuhari kunzi MDC uyu ari kumirirwa navakomichi. Saka izvozvo nezvimwe zvatataurawo zvekuti nyaya yavo haisingamhanyiswa nekuti kuchaitwa maelections zvinozoonekwa ikoko kuti uyu anomira sei, uyu anomira sei. And then ivo vakupe vatoenda kuConstitutional Court. Saka dare ngarisamhanya kuita izvozvo. Nekuti vaMDC vauya kucourt vanga vasina kuunza bumbiro remutemo ravari kuti ndiwo reMDC. Kusi tikati aiwa, saka dzese nyaya idzi tiyokuti nenyaya izvozvo tasawirana, saka ngadi nyaya ingaitoraswa isati yatombopindwa mukati mayo.
Asi gweta reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaLucas Ngomo vati nyaya inofanirwa kunzikwa nechimbi chimbi nekuti muzvare Kupe havasisiri nhengo yeMDCT uye pavakadzingwa mubato havana kutora kana danho rimwe chete rinotarisirwa pamutemo kusanganisira kuchishandiswa bumbiro remutemo yebato reMDCT. Pamboita mubvunzo mudare pamusoro pekuti bumbiro remutemo yeMDCT chairo nderipi sezvo mumagwaro emudare muzvare Kupe vakapa rimwe bumbiro sairo chairo ukuwo vebato reMDC inotungamirwa navachamisa vakapawo rimwe. Nhengo yeNational Council yeMDCT inotungamirwa navachamisa vaJameson Timba vaudza Studio 7 kuti vanoda kuti muzvare Kupe vachirega kushandisa zita rebato iri nekuti vakadzingwa mubato uye vatiwo bumbiro chairo reMDCT rinozivikanwa.
Maiswa mapepa abva ku High Court yekuHarare akatoongorora nyaya iyi kare vakagobuda nechiwanikwa chekuti constitution yatiri kusevenzesa isu as MDCT ndiyo constitution yochokwadi. Constitution yavaunza kuno iconstitution yakambounzwa nemamemba maviri in fact vamwe vanhu vavo vaifamba zvavo mustreet vaviri vaizviti mamemba MDCT vachida kuti va tiwo vatsvangirai vakanganisa kwapoenda madeputy president mairi. Dare ndokuwana kuti kwete.
MDCT inotungamirwa navachamisa yakakwira kudare svondo rapera mushure mekunge muzvare Kupe vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachiti ndiwo mutungamiri chaiyewo MDCT. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.